Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina mbudzi 18, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutemo wedu wecriminal procedure kuti kana munhu achinge achikomerwa mhosva here, kazhinji kacho anofanira kuti atsvage bail High Court. Asi kana vachuchisi vachinge vabvuma magistrate anokwanisa kudhila nenyaya yebail kumagistrate court.
Mufundisi ane mukurumbira munyika Pastor Tapiwa Freddy vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekubata chibharo mumwe mudzimai, asi ndiwo kubvumidzwa kudzokera kumba kwavo pasina mari yechibatiso yabviswa. Sangano reAtuze rinoti dzimwe nhengo dzaro dziri kuramwa mabasa dzave kutyisidzirwa navanofungidzirwa kuti vasori pamwe nenhengo dzebato reZANU-PF. ZANU-PF neMDC Alliance dzotatsurana panyaya yekugona kana kutadza kuita basa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kubva zvavabatsirwa nemauto kutora matomu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi wesvondo yeGoodness and Mercy Ministries vatapiwa Freddy, avanozivikanwa zvikuru nezita rekuti Pastor T. Freddy, vasungwa nhasi vakamiswa pamberi pedare ramagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yekubata mumwe mutori wenhau weZBC chibharo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Pastor Fred vasungwa nemapurisa nhasi mangwanani vakamiswa pamberi pedare Masikati vachipomerwa mhosva yekubata chibharo mutori wenhau weZBC Rutendo Makuti anove nhengo yekereke yavo. Muchuchisi wenyaya iyi vaAnesu Chirenje vati Pastor Fred vakabata mutori wenhau uyu chibharo kakawanda. VaChirenje vati Pastor Fred vaigara vakakoka Makuti uyo ane makore 33 ekuberekwa kumba kwavo, vachiti vaida kumunamatira vomumbunyikidza kuenda pabonde naye. Muchuchisi atiwo Pastor Freddy vakaendawo kumba kwemumhangari kuMount Pleasant Heights munomuHarare kakawanda kwavakamumanikidza kuita zvepabonde. Zvichakadai, mutongi wedare raMajor Street vaDennis Mangosi vatura mutongo wekuti Pastor Freddy vatongo vachibva zvavo kumba kwavo vasina kana kobi remari yechibatiso ravabvisiswa zvichitevera chikumbiro chaitwa negweta ravo vaEverson chatambudza icho chisina kupikiswa nemuchuchisi. Papera kunzwikwa nyaya iyi mudare iyo yatora maminitsi mashomanana vachatambudza vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu. Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati hachisi chinhu chitsva kuti munhu ari kupomerwa mhosva yekubata chibharo apiwe mukana wekutongwa achibva kumba kwake nedare raMajor Street.
Tinoona izvo pamutemo wedu weCriminal Procedure and Evidence Act kuti kana munhu achinge achipomerwa mhosva here, kazhinji kacho anofanira kuti atsvage bail kana kuti mari yechibatiso kuHigh Court. Asi kana vachuchisi vachinge vabvuma magistrate anokwanisa kudhila nenyaya yebail kumagistrate's court. Saka ndomusiyano wacho unenge uripo kuti dzimwe dzenguva vachuchisi vanogona kubvuma kuti munhu aite bail application yake kumagistrate's court. Saka ndinovimba kuti ndizvo zvaitika munyaya yaFreddy.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati zvinoshamisa kuti Pastor Fred vasungwa nhasi vakamiswa pamberi pedare nhasi wakare, asi vamwe vanosungwa nezvematongerwo enyika kana kurwira kodzero dzevanhu vachiita nguva yakareba vari muusungwa.
Nyaya yekubata chibharo inyaya inotyisa kwazvo, ine mutongo wemakore akawanda yekuti hayaifanira kuti vachuchisi nevamatare edzimhosva vape mari yechibatiso nyore nyore uyezve vaifanira kutoti vape zvakaomarara kuna anozviti Prophet T. Fred sezvatinoona zvichiitwa kuno kushungurudzwa kunoitwa vanopikisa nevamwewo vanenge vachinyimwa mari dzezvibatiso vachitora nguva yakawanda vari mutorongo pasina mhaka dzine kumeso zvavanonzi vapara asi yatiri kutarisa iyi imhaka yechibharo inova mhaka hombe hombe kwazvo mukati meZimbabwe inenge iri kumusorosoro pamwe chete nemhaka dzekuponda nekuba mombe nezvimwe saka inofanira kuti ibatwe saizvozvo pasina rusarura kana kutaridza kuti mutemo hausi wejekerere.
Pastor Freddy, vanzi nemutongi wedare vagodzoka kudare musi wa 8 mwedzi unouya apo nyaya yavo yakatarisirwa kuenderera mberi mudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reUNICEF rinoti vechidiki vanofanirwa kuva pamberi mukurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze senzira yekuchengetedza remangwana ravo rakanaka. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF muZimbabwe, Dr. Tajudin Oyewale, vanoti zvakakosha kuti vechidiki vave pamberi panyaya yekurwisa kuchinja kwemamiriro ekunze. Muhurukuro yavakaita neStudio 7 mushure mekushanyira chikoro cheInyati High School neZuro, Dr. Oyewale vakati zvinogona kuve nyore kukoshiwa kukosha kwakaita vechidiki munyaya dzekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Asi vakati vechidiki vanofanirwa kukosheswa munyaya idzi sezvo varivo vane ramangwana rinogona kuvhiringika zvakanyanya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Children need to understand the meaning of all the actions that is destroying the climate so that they can retract from that as they grow.
Dr. Oyewale vakashanyira neZuro chikoro cheInyati kuti vasangane naNkosilati Nyati, mumwe wevadzidzi pachikoro ichi uyo akasarudzwa neUNICEF kuti ave Youth Climate Advocate gore rakapera. Nyati uyo ane makore 10 nemasere ari muform 5 uye ane nhoroondo yakasimba mumabasa ekurwisa kushanduka kwekunze ayo akatanga kuita achiri kuprimary muguta reVictoria Falls uko kwaanogara nevabereki vake. Nyati akaudza Studio 7 kuti akaita shungu dzekurwisa kushanduka kwekunze nekuti dambudziko raiona mukurarama kwake munharaunda.
Kuti ndite climate activist, I was inspired by my books and my teachers. Like I was learning about climate change and living climate change at the same time. But this is a climate change. This is experience as well. Because you talk about excessive rainfalls, you talk about the drying heat waves. Like these are things which I saw and these are things which I lived. So I can inspire and it also make me to inspire the young people.
Muna 2016, Nyati akawana mubairo wechuru chemadhora ekuAmerica muchirongwa chaitungamirwa neUNICEF akakwanisa kuvaka nzvimbo inokwanisa kushandura tsvina yakasiyana-siyana kusanganisira chikafu chinoraswa kuti iite mhando wemoto unokwanisa kushandiswa pakubika kana kuti biogas digester. Kunyange hazvo Zimbabwe nedzimwe nyika dzichiri kubudirira kunyanya muAfrica dzisingaite zvakawanda zvinokonzeresa kuwedzera kupisa kwekunze, kutemwa kwemiti ichishandiswa mabasa akasiyana-siyana nderimwe dambudziko guru munyika. Kambani yehurumende ine basa rekuchengetedza masango yeForestry Company of Zimbabwe inoti nyika inorasikirwa nemahekta emiti anopfuura mazana matatu nemakumi matatu ezviuru 330,000 hectares gore rega rega, uye huwandu hwemiti nemasango hwakaderera kusvika pazvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvichienzaniswa nezvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana zvaive pamugore ra2014. Nyati anoti pakurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze zvakakosha kuti hurumende dzepasi rose pamwe neveruzhinji vasangotaura chete asi kuti vaite mabasa anobatika kugadzirisa nyaya iyi. Anotiwo zvakakosha kuti vechidiki pamwe nevanhu vakuru munyika vazive kuti kune dzimwe nzira dzinowanisa mhando dzemoto dzisingakanganise mamiriro ekunze.
Project ndakaita reforce, it's a biogas digester, that's a biogas plant. The energy from the biogas is actually used in the kitchen. So the students can learn about something which they see in their own premises. But they can actually appreciate that we can use clean energy in the schools, at homes, because it's something which they're seeing in their own premises. I think zvakakosha kuti even vagari vemunharaunda vaziva kuti we can use clean energy for a sustainable future.
Nyati akawana mkana wekuenda kumsangano we conference of parties ku Spain mna 2019 uye mna gunyana we gwererino akaenda kunemwe msangano wewe chidiki wakaitwa kunyika ye Italy. Dr. Oyewale vanoti zviri kuitwa na Nyati zvakakosha zvikuru nekuti zviri kubatsira kuti nzwire rechidiki rikosheswe mukurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Mutevedzeri wemukuru wechikoro paNyati High School vaFrank Piri vanorumbidzawo Nyati nekuda kwebasa raari kuita. Vapiri vanoti zvisine nemukurumbira waave nawo Nyati anoramba ari mwana anetsika uye akadzikama.
Kunyangwe achibuda kunze kwenyika achienda kuma meetings mahombe mamwe acho isusu atisati tamboona kana kuti maybe hatisiri kuzoona anouya o realize kuti achiri mwana iso well disciplined. Saka tinofara zvikuru na Nkosilati Nyati. Tinoona sezvo zvinofita ne nororo ndiye Nyati. Nyati is the first school in Zimbabwe established in 1859. Saka tinofara kuti tozo produce a student akaita Sankosilati. Because ari kutoisa nezita rechikoro kwese kunyangwe kumiri kwemakungwa.
Pamusangano weCOP 26 wakapera muScotland svondo rapera vakakurudzirwawo kuti vechidiki vakosheswe munyaya dzekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 paNyati High School kuMatabeleland North ndini kudzana emsengi.
Mabasa kwenengo zesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ kwapinda muzuva rechina nhasi. Sangano iri richiti dzimwe nengo dzaro dzinosanganisira munyori mukuru vaRobson Chere dzave kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori pamwe nenhengo dzebato rezano PF. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rezano PF kanawo kuhurumende panguva yataenda pamhepo. Mutungamiri weATUZ Valbert Masaraure vanoti kune vakaita musangano kuActurus mudunhu reMashonaland East kunodzidzisa vachere vachida kuti mudzidzisi uyu abviswe pachikoro ichi. VaMasaraure vanoti hakusi kuActurus bedzi kwavari kusangana nekutyisidzirwa kwenhengo dzavo sezvo varairidzi vari kusanganawo nedambudziko iri mumatunhu akawanda. Asi vanoti uwandu hwevarairidzi vari kuramwa mabasa huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva vachiti ongororo yavo inoratidza kuti varairidzi vangangoda kusvika pazvikamu 40 kubva muzana ndivo chete vaenda kumabasa mune zvimwe zvikoro nhasi. Varairidzi vanoti vari kuda kuti mihoro yavo idzoserwe pamari dzavaitambira muna Gumiguru 2018 uye kuti vanyorerane zvibvumirano nehurumende zvokuti vabhadharwe kunyoresa vana bvunzo. Studio 7 yakundikanawo kubata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe kuti kuramwa mabasa uku kwakanganisa zvakadii dzidzo muzvikoro. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMasaraure pamusoro penyaya iyi.
Nhasi razuva rechina vanhu vakawanda vari kuramba vachijoina job yechedu. Dambudziko regarangoitika nderekuti state yatanga kurwisana nevanhu vedu. Taita dambudziko rekuti kuActurus kuMashonaland East Province Secretary General wedu vaRobson Chere vatohaundwa kutosvika pakutovati pachikoro pavo nevanhu vanosanganisira vezanupf nemapurisa. Mapurisa ayo atone macharges anosvika mashanu ekufrema avari kuti vanoda kuti vatoitora vamuchere vavaendese kujeri. Asi tiziva kuti avo ivo havana mhosva yavakapara.
Dambudziko iri muri kungoriwana mudunhu rimwe chete here vaMasaraure?
Hakusiko kuchete kwatiri kuwana dambudziko. Tikusangana nematambudziko vakawanda kulupani kune vanhu vari kuharaswa kuchitinge kumusangano wedu uchida kuya uchiposa vadisakwa nemawar veterans. Asi tikuramba tichikurudzira varairidzi kuti vasadzokere kumashure. Here tikufara kuti varairidzi vari board. Mastatistics edu aratidza kuti improvement ichiripo. Tokwanisa kusvika mune zvimwe zvikoro zvakati wandei. Mafigures adzika as low as 40% 35 mune zvimwe. Zvimwewo zvezvikoro zvinenge zvine mamembers edu ese hapana kana ona kuti tikaramba tichifamba negwara ratokufamba naro panokwana 12 days tinenge takwanisa kumanikidza hurumende kuti idinize pamadimands edu ekutipa masalaries edu April October 2018 nekutipa station allowance.
Asi muri kuona paine kutsukunyuka here kwehurumende kubva matanga kuramba mabasa?
Hurumende tinoona zvomene kuti ine zvitanda munzeve. Kutsukunyuka kukuru kwatikuona kuri kubva kumacitizens nekuti macitizens aya hurumende dzinosevha dzichiteerera zvinodiwa nevanhu. wanda kwa citizens ari kutsigira nyaya yedu ndiko kuzvara kuchatsukudzika kwaitika hurumende izvi zvavasati vafamba asi vachafambiswa nekuwanda kwevanhu vanenge vachiramba vachitsigira zvakisokuita.
Imi manga muchienda kumabasa kwezuva rimwe chete pasvondo, pane shanduko here yamungati iri kukonzerwa nekurangwa mabasa kwamazoita mazuva akawanda?
Hongu shanduko iripo ndeyekuti hurumende yako ipindura nenzira dzakasiyana siyana, vachiramba vachiresponda. Pane nguva yekuti vanga vangonyarara vachida sevasingazwe kuchema kwedu kuti tiri incapacitated. Izvezvi mukatarisa tinobatwa tichinzwa kuti vachitifonera vachitaura kuti nonyaya idzi dzaida kuti garira dzitosare pasi, asi izvozvo hazvina kukwana. Tikuziva kuti hatina nhaurirano dzatinoda kuita nevanhu. Ichatingoda chete chimwe chete imari yedu yapre-October 2018.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura neStudio 7 vari parunhare. Zvehutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 52 kana kuti 52 vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro vakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika yose pazviuru zvina zvine 560 ane 60 nevapfumbamwe kana kuti 4699, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vachisvika pazviuru 133 zvine 559 kana kuti 133,557. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava 3,000,000 ane zviuru 546,056 nemapfumbamwe ane 56,056 kana kuti 3,546,966. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,290,020 ezviuru 550 kana kuti 2,720,058. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muongororo dzaitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekurwisa uori kuMalawi reAnti-Corruption Bureau rinoti uori huri kuramba huchikwira munyika iyi. Mukuru mubazi iri amai Martha Chizuma vari kuyambira kuti uori ukaramba huchiitika, Malawi haizofa yakazadzisa zviga zvayo zvebudiriro. Amai Chizuma vakataura mashoko aya nezuro pamusangano wemazuva 2 wakanangana nekutsvaga nzira dzekupedza uori munyika iyi. Vatungamiri veAmerica, Canada neMexico vari kusangana nhasi pamusangano wavo wekutanga wenyika nhatu idzi kuitira kuti vazeye nyaya dzinobata kushanduka kwemamiriro ekunze, kupinda nekubuda kwevanhu munyika idzi, kudyidzana munyaya dzeupfumi, kusanganisirawo matambudziko matsva ari kukonzerwa nedambudziko rechirwere checovid-19. Makore mana adarika, vanhu vakawanda vakaungana pamahofisi emutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vachiratidzira kuti vasiye basa. Mauto ainge atora zvivakwa zvakawanda zvehurumende kusanganisirawo nepfenyuro yeZBC. VaMugabe vakazomanikidzwa kusiya basa musi wa21 Mbudzi. VaMunangagwa vainge vaenda kuhupoteri kuSouth Africa vakazodzoka musi wa22 Mbudzi ndokuzotora mhiko yekutungamira musi wa24 Mbudzi vachivimbisa utongo hwejekerere, kuvandudza upfumi, kurwisa uori uye kuumbiridza ukama nedzimwe nyika. Asi VaMunangagwa vadzadzikisa here zvavakavimbisa vanhu? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata meya weHarare vakambomiswa basa uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
Chationa nechekuti there has been very much huge improvement pakugarisana kuvanhu muZimbabwe. Pane chipiko chakafanana nepola chakauya after my election. Zvinotaridza kuti vana veZimbabwe vane mufungo wokuonerana pamwe chete maererano nokuvaka nyika yavo yeZimbabwe. Tinoona zvakare kuti ikonomi yedu yakwanisa kustabiliza zvizhinji zhinji on the fiscal side nenyaya yekuti takukwanisa kutobhalansawo mabooks enyika tichiusarawo netinoraudzira zvokuti tinge tichidhevhera panyika yedu. Tarisaiwo kamukoma Blessing zvaitika mukati meinfrastructural development kuti izvo zvinyigwagwa yeZimbabwe yagadzirwa yakati wandei zvekuti akatarisana nemugwagwa weBed Bridge waakuda kutopera ende wakaisvonaka zvikuru. Zvemechanization tinoona maagreements akaitwa nenyika yeBelarus akakwanisa kuti avinze matractors nemacombine harvesters. Tibva taona zvakati kuti munyika mune security yakanyanya uyezve munhu wese ari sekiyo pakugara Zimbabwe nekuti vakachengetedzwa nehurumende iripo zvichiita kuti wemeni tive takasununguka.
Vamafumi, munoti kudii nezviri kutaurwa navaDzikiti?
VaDzikiti hamene Zimbabwe yavari kutaura. Iko zvino vari kujurudza majuru nemuromo. Nhamo kwakufudza mbada kuri kungoitika munyika. Karensi iya haina kudzoka. Mabasa hapachina chashanda. Pane vana vakungokura vasingazivi peisilipi. Vamwe havatorina mabhanga. Zvitupa chaizvo zviri kutoshayikwa. Nhamo yava munyika iyi haisati yamboonekwa kubva nyika ichitanga. Iko zvino vaenda kundovhura dzimba 38, hurumende yose kuenda kunovhura dzimba 38 muruzevha unosheya kuti kana sabhuku achaite chii. Vaakudzidzisa vanhu kurima nemapadza. Zvokwadi nyika ino yairimwa nemombe nematrakta nezvimwe zvese. Ivo vatidzosera mukurima nebadza vaakuti kwahe chinhu chitsva. Freedom hakuchina. Vanongoteverana nemukomana president wedu vachimurambidza kusangana nevanhu ari iye ari kudiwa nevanhu. Uhuri huto hwanyanya kudzama nyika yose yodyiwa kupera kupera kushaya kuti chichoitika. Zvokwadi magetsi hakuchina. Mastadium hakuna. Zvipatara angova marengenya.
VaDzikiti,
mashoko robva kuna Vafumi. Izvo zvinogona kuwanikwa muJerusarema zvavari kutaura izvi, kwete munyika inorarama nevanhu ikuedza kuvakwa this austerity time. Hakuna nyika pasi rino rose ina maproblems ari economic zvakanyanya-nyanya. Inyaya yekuti tese tiri kurarama in austerity time. Hakuna nyika izvezvi zviri kupatsura pasi rino kubva even muSouth Africa kubva kuzonyika dzipi dzavanenge vachitarisa kuti dzinenge dzichipatsura. Tikatarisa kunyaya yecorruption yakanyanya kutobata-bata makanzuru anova anotungamirirwa neopposition. Ano tinoona kuti madhairekita zvese aresiti kanzuro vakaperera mumazare dzimhosva. Izvizvi kanzuro yakaitira dzakutofunkshena. Tiri kuona zvakare nyaya yekurati nyaya ndarisa zvakare kuti iri kutobata-bata vazhinji vacho vari kutovari vakanyanya kuda kurekera kuopposition. Asi ngatitaurei takanangana nekuti izvo tikatarisa zvese tiri kuona negavhenmendi ipo tiri kunovhura dzimba tete tinovhura maprograms anenge achilonchwa awaya kana ivhiri kufa kuti kwakavhurwa maflat kupikupikupi president is hands on. Vari kufamba mune zvinhu zviitiko zvakafana nezvizvi zvaisamboitika kare vari paground. Ndokuti weare going back to the basics dzekurima chaiko chaiko. Kuri kukonzera goho rakawanda kuti ritouya savakuenda kabadi rimwe danho towa division 2030 towa the middle class economy. Nekuti iwenyenyi tinenge tigere zvakanaka. Tinoziva machallenges emasanctions ari. Saka isusu tinotona kuti masanctions vati kugara tichimarwisana nawo every day kuti tikwanise kunge tichirarama senyika yeZimbabwe. Asi tinofara zvikuru kuti we are re-engaging the international community where they musoro tanga tiri kucop26 meeting yanga iriko in Scotland zvichitaridza zvega kuti we are open for business.
Vamafumi,
zvinondishamisa ndechekuti pavakaenda kuEngland vakaita mbiri dzekundotenga hwahwa. Zvokwati ivo nemusangano wavo hwenzika chiuyai kuEngland instead yekuti vataure zvine maringe ekuti nyika idevelope vange vachitaura nevamwe vese kuti paitike upfumi muZimbabwe. Takaona vakazadza matroli ehwahwa vakaita mbiri pasi rese nekuzadza matroli vachimwa kusvika vaita kunja nekudhakwa madore epamusorosoro anodhura. zvino yadzisa nyika kunge vanhu vachiita zvinhu zvakadaro.
Vanga vari meya weHarare vakambomiswa basa vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume, manzwa okubva kunhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Botswana inoti yakawedzera mari dzinobhadharwa nevanhu kuti vapiwe mvumo yekushanda nekugara munyika iyi. Vakawanda vanoti mari iyi yakawanda zvikuru. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Basi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana rakazivisa nemuswechipiri nezvekukwidzwa kwemari inobhadharwa nevanhu vanobva kune dzimwe nyika vanoda kupiwa mvumo yekushanda nekugara munyika iyi. Muchiziviso ichi bazi iri rakati mari idzi dzakakwidzwa nezvikamu 56 zvine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 66.7% kubva pazviuru zvitatu kusvika pazviuru zvishanu zvemapula emuBotswana. Munyori mubazi iri muBotswana vatemba musi vaudza Studio 7 parunare kuti hurumende yavo yakatora danho rekukwidza mari inobhadharwa nevabva kure kuitira kuti kwanise kutenga zvikwanisiro zvinodiwa pakugadzira magwara anozopiwa vanhu vanenge vaonekwa vakakodzera kugara nekushanda vari munyika yavo.
COVID-19 yakaderedza uwandu hwemari yatinowana senyika, saka kuti tigone kugadzirira vabve kure magwaro, takaona zvakakodzera kuti tiwedzere mari inobhadharwa neavo vanenge vaonekwa vakakodzera kugara nekushanda muBotswana.
Magwaro aya anoshanda kwemakore mashanu, uye kana achinga asisashandi munhu anosungirwa kunyorera magwaro aya patsva. Asi vanamuzvina business vanobva kuZimbabwe vanoshanda nekugara munyika iyi vanoti danho iri rava kuita kuti vaomerwe neupenyu sezvo kwanga kusingashandike nokuda kwedenda reCOVID-19. Gwaro rakaburitswa neStatistics Botswana mukutanga kwemwedzi wakapera rakaratidza kuti zvikamu 10 zvine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 10.7% yezvizvarwa zveZimbabwe, churu chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 1550 zvine mvumo yekushandira munyika iyi ndivana muzvina business. VaEverson Manase ava nekambani yekusvatanudza motokari kana kuti panel beating company muguta reFrancis Town muBotswana vanoti murombo harovi chine nguo.
Akarekwa badly today kembi dati mwengua totombofunga kuva zizokungoramba zvichioma.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine kambani yekuruka musoro amaivenenzia muswere vanoti Botswana yava kuomesera vanhu, izvo zvichaita kuti vanhu vazhinji vagare zvisiri pamutemo munyika iyi.
Kuwedzerwa kwaitwa mibhadharo yemawork and residence permits muno munyika yeBotswana kuchaita kuti vanhu vafunge kairi kana katatu kuti vanoda here kuti vaapply matsamba iwawo anovaita kuti vashande munyika ino. Nekudaro zvichaitawo futi kuti vamwe vanhu vasina nzira dzekuti vawane mari yakaita se5000 inodiwa kuti varambe vachishanda muno mune nyika ino yeBotswana vasina mapepa, zvaakureva kuti zvaakuremera vakawanda kuti vabuditse mari dzakawanda kudaro, kunyanya kana muri mhuri.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe muzvare Primrose Jaravanza vanoti Botswana iri kuzvisikira moto muziso nekukwidza mari dzinobhadharwa idzi, vachiti vabva kure ndivo vakabata upfumi hwenyika iyi.
Hurumende yemuno muBotswana ingawana unyanzvi hune vanhu vanobva kune dzimwe nyika kana vachipa vanhu mapermanent res. Nekudaro ndinoona ngani apa ndo patingaite inonziyo exchange of skills and knowledge kubva kune vanhu vekunze kwenyika nevanhu vemuno muBotswana.
Nyanzvi munyanzvi kupinda nekubuda kwevanhu, uye vari gweta rakazvimirira vamatini muroiwa vanoti Botswana yava kutsvagawo nzira dzekuita mari sezvo COVID-19 yakaundonga upfumi hwayo.
Vanoda kuzama kusumudzira upfumi hwenyika kuti avo vari kuda kuisa mari dzavo munomu kana vachikwanisa kubhadhara hwaro iripo yemari, it means neimwe nzira vari serious nezvavaroda kuita. Imwe futi nzira yekuzama kupatsanudza vanokwanisa nevasingakwanisi.
Rore Statistics Botswana rinoti vanamuzvina business vanobva kuZimbabwe vari kurima zvirimwa zvakasiyana-siyana zvosanganisira mirivo, chibage, madomasi nezvimwewo zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, Ndini Shingirai Madondo.
Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuLwezi 2021 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba umkhuhlane wa COVID-19 uthwalise nzima abokholo lwesiKristu kusukela nyakenye.
Waphazamisa ibandla kakhulu ngoba abantu abeza ebandleni labo baaffectwa.
Soluqalile uhlelo lokuhlaba abantwana ngobulawayo abaleminyaka esuka kuJumi lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ihlelo lothu lokuhlaba laba bantwana lugxile kakhulu ezikolweni.
Uhulumende wakwele South Africa uthi uzephikisa udaba oluphanyekwe emthethondaba ngabadabuka eZimbabwe abafuna ukuphiwa umuzwe obugcweleyo kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ucwaningo olusanda kwenziwa yinhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches luveza ukuba amabandla ezokholo lwesiKristu aphambaniswe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukela nyakenye. UMavis Gama usedulela lolu daba.
Omunye wabenze uphenyo lolu njalo ongene umhlangano namhla owethula impumela yalo, umfundisi Kenneth Mtata, uthi kunengi kakhulu okuphambaniswe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Sabona ukuthi wonke lokhu kwaphazamisa ibandla kakhulu ngoba abantu abeza ebandleni labo baaffectwa lawo ama-lockdown lawa ngendaba ye-COVID-19. Kwa-affecta imnotho yabo, kwa-affecta ama-families abo. So ama-challenges onke lawa aphuma ku-COVID-19 ale direct le indirect impact ebandleni.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla.
Ngoba abantu bahlala isikhathi eside bengayi ezinkonzweni bese sabela khona ukuthi lungamemetheka njengoba nje ama-church engaba yilokothwa yi-super spreader. Lokhu kwenza kwaphamaseka izinto eziningi. Okuqala abantu balahlekelwa ubudlelwano labazalwane, kwenza labo abalokholo olungaqinanga babuyela emuva. Kwathi le minikelo endleko zokubamba amabandla atshiyeneyo zehla kakhulu ngobana abantu babengasabuyi ezinkonzweni. Njalo nje kathi lokholo lwabanye lwaphola, lona kumele luhlale luvuta.
Umfundisi Useni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi lesi sikhathi sobhubhane sikuveze sobala ukuba ibandla lesiKristu lilomsebenzi omkhulu wokuhola abazalwane kwezenkolo, njalo lilokhe lisalisawudo lelizwe lomhlaba.
Ibandla lithola isikhathi sokuthi likhankase lincedise uZulu ukuthi ananzelele lomkhuhlane we-COVID-19. Kube ngumsebenzi omkhulu kakhulu ngoba sibonela amabandla eletha imbheda, eletha izingubo, encedisa ngemithi, encedisa ngezinto ezithize ezehlukeneyo, zingena endaweni zezibhedlela, zingena lapha de kudingakala khona abantu bekhathazekile kodwa ibandla libe khona labancedisa. Ngakho-ke i-COVID itshengisele ukuthi ibandla lokhu lingusawuti wabantu, lokhu lingusawuti welizwe lethu.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphathisiwe Ngwenya uthi amakholwa aphazamiseka kakhulu ezinkonzweni.
Hayi, mina ngiboni kungumbono oqondileyo lokhu ukuthi khona ichechi ivulwe bese kuvunyelwa kuphela abahlatshiweyo i-vaccine. Akusombono oqondileyo lowo ngoma abantu ngabe sesontweni bakhululekile nje besiyakhonza uNkulunkulu bedumisa uNkulunkulu. Ma sokuzafakwa ama-restrictions ukuthi abangahlatshwanga bengani. athende i-church mna ngibone kungumbono oqondileyo akulunganga.
Ekuqhamukeni kwalolu bhubhane enyakenye, uhulumende wahle wamisa abezenkolo ukuba bebuthane emabandleni kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kusenjalo, ikansili yedolobho lakoBulawayo ibambene lohlangothi lwezempilakahle sebeqalile uhlelo lokuhlaba abantwana ezikolo abaleminyaka esukela kujumi lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abedlula amakhulu amahlanu 52 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4699 sebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni kwenze ukuba uhlangothi lwezempilakahle luvumele abantwana abaleminyaka ephezu kwechumi lasithupha 16 ukuba bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlanelo. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi baqale ukuhlaba abantwana laba kusukela ngomvulo.
Kususela ngomvulo zilichumi nanhlanu kwephezulu siqale ukuhlaba abantwana abaleminyaka elichumi lesithupha labaleminyaka elichumi lesikhombisa 16 and 17 years. Iningi labo lisezikolweni. Ngenxa yalokho ihlelo lwethu lokuhlaba laba bantwana lugxile kakhulu ezikolweni. Sisebenzelana la logatsha lwezemfundo yaphansi esingathi primary and secondary education okuyiyo eqoqa laba bantwana lababalisi babo abakhangele ngezempilakahle ezikolo okuthiwa ngama-school health masters asebafundiswayo ukukhuluma lezakhamizi ngathi abazali labantwana mayelana lalolu hlelo.
Udokotela Sibanda uthi bancediswa kuhlelo lolu yinhlanganiso ezimeleyo.
Sinenhlanganiso ezisiphathisayo ezinjenge OFID, Organization for Public Health Interventions and Development, zizasiphathisa ngezimota lamafutha awalezi zimota kunye labongikazi kumbe okuncinyane okuya ethunjini ukuthi ngesikhathi besebenza laba abongikazi bathole nje mbijana wokunatha kumbe owokudla, ngoba umsebenzi lo mkhulu. Siyazi izikolo zakoBulawayo ikakhulu ezemfundo ephezulu ama-secondary ezinye zilamakilasi amaviyo angafika ichumi kumbe edlula ichumi. Singathi istream sinye ngasinye form 1 ubathole esikolo beyi 10 classes kusiya phezulu. Lokhu kwenza umsebenzi lo ube mnenga kakhulu, ngoba kusho ukuthi siyabe silanda ikakhulu form 3 or form 4, form 5 labo form 6 ezikolweni ezithile yibo esibahlabayo siqale ngomvulo. Okwakhathi luhamba kuhle uhlelo, izivalo sizazizwa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi sibone ukuthi siyehluleka kumbe yasehluleki.
Umzali olomntwana ohlatshwe ijekiseni unkosikazi Nokuthula Mlotshwa uthi sebathola incwadi ezazicela ukuba bavumele abantwana bahlatshwe.
Abantwana hayi siyabona sebevunyelwe ukuthi behlatshwe, sebevunyelwe ukuthi behlatshwe kube le ncwadi ezisayinayo ukuze abantwana bevumele ukuhlatshwa. Hayi siyakubona kwaza kube rayi ukuthi bevumele ukuhlatshwa.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uyalwamukela uhlelo lolu, kodwa uthi ukhathazekile ngokungafundi kwabantwana asebezaqala ukuloba imihloliso.
Abantwana laba bahlala isikhathi esikhulu bengafundi, bahlala isikhathi esiningi bephonga uba yibo kuthi ababenhlanhla abenza ama-extraveses, kodwa bethu abaningi ngathi abaningi vele 99% abenza ama-extraveses ngoba abanamali. akula mali yokuthi sibese kuma extra lessons. Ubona ngani yizo inkinga enizikhangelele.
Kwena Zimbabwe kulabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kugciwane leCOVID-19. Labedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.7 million eyesibili. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kaMphathi Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Njabulo Nzuza, uthi lolu gatsha soluphanyeke amaphepha emthethwandaba luphikisa isicelo sezinye izizalwane zeZimbabwe ezilama-special permits ezifuna ukuphiwa ubuzwe okugcweleyo, ama-permanent residence permits. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unzuza utshela umsakazo weKhozi FM ukuthi ugatsha lwakhe luyaphikisana lezi zato zonke eziphiwe umthethwandaba yilabo abathi kufanele baphiwe ubuzwe bakwele South Africa.
Ukuze uthole ubuzwe baseSouth Africa ngokugcwele, kufuna uku-aplayele. Uma usuku-aplayelile, sikwazi ukubuka le case yakho njengoba usuku-aplayile, bese-ke siyakwazi ukuthi senzenjani fithi uyakukhwalifayela ubuzwe njengomuntu one by one, okusho ukuthi case by case. Ngoba into ye-permanent residence akusiyona into ovele ufake i-blanket approach yokuthi wonke umuntu noma lali abantu laba bayakhwalifaya bakuthole. Ubukwa ngomuntu ngomuntu.
Ngenyanga ephelileyo kulezinye izalwane zeZimbabwe eziye emthethwandaba we-High Court ziwucela ukuthi ubambe ngamandla uhulumende wakwele South Africa ukuthi anikeze ubuzwe obugcweleyo loba ama-permanent residence permits kubo bonke abaphiwa ama-Zimbabwean special permits ngo-2010. AbeZimbabwe laba bathi kufanele baphiwe imvume yokuhlala kwele South Africa kokuphela njengoba sebele minyaka elitshumi bephethe amaphemiti la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi vele bekungalunganga ukuthi kube labahambisa uhulumende emthethwandaba ngalolu daba.
Into eyenziwa yilo wahamba esithi uyamela abantu engazange wakonsulta even umuntu oyi-one, wazenzela ukusekhanda la, kwaphazamisa kakhulu. Kwakumele ukuthi bona belinde iSouth Africa ize ikhiphe isinqumo ukuthi iyenza njani ngala maphemithi aphelayo ngokupheleni kwalo mnyaka. So mina kagente South Africa ngiyabonga ukuthi isasinikezile ithuba lokuthi i-cabinet izakhuluma ngalolu daba. Asisilindeni sizithi cabinet izathini ngoba la maphemithi uzwele lawo igavente South Africa.
Amaphemithi ohlobo lwe-ZSP awundaba mlonyeni kakhulu njengoba ezaphelelwa isikhathi mhlaka 31 Mpalakazi, kodwa kuze kube manje uhulumende akakaphawula ukuthi azavuselelwa kumbe azakwesulwa. Inkulumo kaMphathi Ntambo Nzunza ibisibangele ukuxokozela ebulenjini be-intanethi kulabo abangezwisisanga sebesithi kuthiwa uhulumende usebhalele emthethwandaba ephikisana lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi ohlobo lwe-ZSP. Kodwa ke uMzuza uthi isinqumo asikathathwa ngalolu daba.
Siyazi ukuthi na uHome Affairs ikhona i-submission oyiyisile kwi-cabinet, but isinqumo asikathathwa ngendaba yokuthi yena azo-extendwa noma kuzokwenzakalani. But esingakubeka nje phambili khabazele ukuthi uHome Affairs unalo umbono wokuthi ayikho into noma i-permit okumele ikukhwalifaye ukuthi uthole enye i-permit.
Sekulamaqula ambalwa kwele South Africa akhankasela ukuthi amaphemithi la angasavuselelwa ngoba besithi abeZimbabwe abalamaphemithi la bathethe imisebenzi yezalwane zakwele South Africa. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Umfundisi Tapiwa Fred owenhlanganiso ye-Goodness and Mercy Ministries umiswe emthethwandaba namuhla eHarare esethuswa icala lokudlwengula intatheli zindaba ye-ZBC. UFred kuthiwa wadlwengula owesifazana lo emthembisa izulu lomhlaba. Kodwa akusahambanga ngemfanelo ngoba abazali bentombi yakhe babefisa ukwazi ukuba bathandana ngaliphi njengoba yena wayekhokhela inhlanganiso yokholo lwesiKristu njalo engumuntu ochatileyo. Uledok namhla sibuhlelo asihluzeni bomama. Sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 lokunye okubhekane labesifazana. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa kuphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Stephen Bannon okuthiwa wadelela idale le-Congress kulandela ukwala kwakhe ukuyafakaza ngakwaziyo ngabangena edaleleli ngozibandlela befuna ukuthi kumiswe ukubala kwama-electoral votes kumiswe namhla emthethwandaba kwele Melika. UBannon uthi uvikelwa ngumthetho ukuba angamiswa emthethwandaba ngoba wakwasebenza lowayengumongameli uDonald Trump. Abasekeli bakaTrump babefuna kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes besithi waqhilwa libandla lamademokrats. Akula mfakazi oveza lokhu. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukhangelelwe ukuba uzaxoxa namhla kabanzi lohulumende wakwele Nigeria ngokuthuthukisa umnotho welizwe leli, uhlupho lwamaletsatsha lokunye. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba uBlinken ukhulume phose ngokufanayo ekwele Kenya. Akwaziwa ukuba wayangaphi uPen Shu wayedlala okumangalisayo umdlalo wetennis okuthiwa wadengulwa ngomunye owake waba kudale eliphezulu lebandla elibusayo kwele China. UPen Shu uselesikhathi eside wanyamalala, ngakho-ke i-Women's Tennis Association ithi kuyethusa okwehlela untombazana lo. Bathi kasalobi lebulenjini bokuxhumana obeTwitter kukhona okwethulwe kweminye inkundla okuveza ukuba kuyaphila, kodwa i-Associated Press ithi akucaci konke lokhu. Kulokuphikisana okukhulu phakathi kwebandla le-ZANU-PF le-MDC Alliance phezu kwezithembiso esezigcwaliswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukungena kwakhe embusweni. Izolo ilizwe leZimbabwe lifikise iminyaka emine uMoyi uRobert Mugabe egenqulwe embusweni libutho lisithi wayeselawulwa yizigebengu kanti njalo esehluleka ukulungisa umnotho. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wenza izithembiso eziningi ezigoqela esokuvuselela umnotho, ukuhlonipha amalungelo oluntu lokusungula imisebenzi. Lanxa abebandla lakhe leZANU-PF besithi usezifezile izithembiso eziningi, abanye bathi uMnangagwa uyazehlulekela besithi njalo umbuso wakhe mubi okwedlula okwaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Juma lelunga le-MDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Izithembiso lezi yazuthayo engena embusweni kazifezekanga, ikanti-ke khonokho esithi uzakulungisa kube ngcono sikubona kusiba wese. Akulanto ebambekayo aseyenzile uMnangagwa lokho wangenayo ngekhu ka-November 2017.
Nansi indaba babachuma, kuthiwa kulalutho olubambekayo solwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Lokho kusho nje ngumuntu ongavuli ukuvuma iqiniso kumbe umuntu olomona. Yilezi zinto esizenziwe ngembana kokungena kukababa uMnangagwa embusweni. Siyakwazi sihambile ekhethweni ngo-2018, ukhethweni lo-free and fair olwanconywa lazo lwanconywa yi-America nabanye. Sisuka lapho sibonile ama-infrastructural development okuqala imigwaqo, kuguqela le damu elikhulu elangapha kithi emadolobheni ligamu likaZwayihlangane. Lelo damu lizanceda kakhulu uMlawayo ukubana abe namanzi okungenza ukubana ama-industry akwanise ukusebenza kuhle ngoba akasebenzi ukuthi nxa kungenamanzi ama-industry. So konke lokhu kuthengisela i-focus ne-vision ukaba uMnangagwa engena ukubana hhayi ukubana into leyo ilunge, asiqatheni silungisele i-infrastructural issues yethu, imigwaqo yethu ukwenzela abantu kwazi ukuhamba from point A to point B, okuinto eyenzakalayo Zimbabwe yonke nje jikelele.
Baba Ndlovu, uyamuzwa uyakhuluma uBaba uChuma, ungathi kungaphi lapho uMnangagwa asilela khona? Iziphi izithembiso mhlawumbe ezimqoka asehlulekile ukuzifeza?
Siyamuzwa. umuzwa kaThume yakhuluma kodwa singathi uyatha inganekwane nje ukhuluma ke into engenzakaliyo. Umnanga kwathembisa izinto eziningi. Okokuqala wathembisa ukuthi ke ezomnotho ziza kuthuthuka, umnotho eZimbabwe uzathuthuka, uzaqeda i-corruption, uzalungisa konke ongabe kahlupha elizweni. Yikho kambe kukhulunywa ngemigwaqo lezi, inhlelo ezazivele zikhona. Umgwaqo lo osuka ePlumtree usafika eMtare udlule eGweru leHarare uvele umgalo wawuthiwa ukhona wenziwe ikhampani yeSouth Africa. Yena-ke asewenzile ngo yilo osuka ke-Bedbridge uqonda eHarare, kodwa zinhlelo ezazivele zikhona sezisenzakala esingeke simnike ikhredithi-ke mna ngigagwasekwafika akwenza yena ngoba zinhlelo vele zazivele zikhona zisebenzeka. I-corruption-ke kayiqedanga, singathi-ke useyipromotile ukuthi ephambili. Ilizwe selibona-ke selirana-ke ikhatheli eyodwa ekatagwirey ukuthi nguyo sekhona kufiweli. Iprize yefuweli isidura, umgalo wayithiya iyi-90 cents ingasodola, isinkwa wayithiya iyi-90 cents ingasodola. Kubheka thesi izinto zonke lezisezakhwela ifuweli-ke isiku-US dollar 40. So akulanto nje esingathi thina wayenze bambeka i-economy-ke is nose diving iyaphansi ukuthi izisebenzi lokhu ezohola ibhondi engathengiyo, amapasipoti abantu abawatholi kaphumi, kodwa ngesikhathi sikamgabe kwakungono laye wayelocuku laye kwakule corruption. Kodwa-ke simkhompeya-ke lalowo owayengukondaktha wakhe kubhasi yakhe bedrayiva. Ukondaktha-ke ukhanya uhesi kazange afunde okuhle azasale kulungisa kumgalo, ukhanya wafunda nje okocuku kuphela. Abantu bayabothwa ilungelo loluntu kalikho elizweni. Ngesikhathi sikamgalo kwakungasayenzakala sekuenzakala ukuthi aphilisayo bathi besiyayenza imihlangano, bathola amarodoku bathaywe ngamapholisa baboshwe. Sikubona-ke sekusenzakala-ke ngesikhathi sikamnangagwa uchamisa uchaywe emasingo, uchaywe emkare izolo emadebele north enkaya igijisiwe njalo. Kambe yilo ilungelo loluntu na ekhuluma ngalo ukuthi usezalileta njebesikuyena-ke u-Second Republic.
Babachuma uyamuzwa uNdlovu lapha uthi uMnangagwa mubi ukwedlula uMgabe la kundaba zamalungelo, lapha uthi ayephula amalungelo labochamisa bayaliswa ukwenza imihlangano.
Mina ngizalwa intombi yakoNdlovu. Ngakho-ke uNdlovu lo inkomala yabo uthi ngubani bami sibili. Ngiyesaba ukuthala ngafika endlini ukuthi emsakazweni umalume ucamba amanga. So yingela ngithi umalume uyaphosisa. Into ekhulunywa ngubani bami lapha yinto nje yokukhuluma ngokuhluthelana, njalo yinto yokukhuluma ngabantu abasebenzisini njengephathi yabo. Kodwa njengoba ngikushilo, iqhinto likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ukubana sivula ngabe siyanga. Siyakwazi yona sisuka embusweni ode utshonisa ilizwe more, ngoba umbuso kababa uMgabe wawulungulesibili, kodwa wawumbuso kanisho ukuthi umbuso wamatropolis ukuthi wawumgabe angaye bantu kamgcelela fana ngemirali abantu ukuthi hheyi sifuna ibonas noma kungelabantu omgabe ebonas khona usuulalemazi umela kona izavela nga kusho ufaka ilizwe ezigredini ezinkulu. Ngiyakhumbula kulo munyaka futhi asingathi bona abantu bekuthi kunzima, kuthele nzima lapha kumarenti lapha namanzi emakhansini ngale kuyadura. Umgaba waliqhikana izikole zonke ziya kona pano senza kona kwana usufaka ama-councils ezigredini ezinzima umlibi bechule besehluleka ukusebenza kuhle. So asuke umbuso o-right onjalo, umbuso ofuna uyichaza abantu namandla kube ngento engekho.
Umnumzana Joseph Juma ngowebandla leZANU-PF ubeqoqa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu. Lithiye indlebe kusasa ekuseni lizwe ihlandla lesibili lalingxoxo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende weMelika.
Ele Melika selifake uluhlu lwabethulelwa izijeziso zenotho. Isizalane sakwele Libya u-Osama Aukoni Ibrahim phansi kweziqondiso zikamongameli welizwe kusahluko se-Executive Order No. 13726 kulandela ukuphatheka kwakhe kuchuku lokwephulwa kwelungelo loluntu ekuhlaselweni lokuhlukunyezwa kwabokuza kwele Libya. U-Aukoni nguye umqondisi wejele elidume ngokuhlukumeza izibotshwa ele Al-Nasser Detention Center elisedolobheni le-Zawiya kwele Libya elaziwa njalo ngegama lokuthi Osama Prison, ngenxa yocuku oluphathwa ngalo abavalelwa kulo. U-Alcon waziwa njalo ngokukhokhela imisebenzi yokuthunjwa kwezibotsha ezivela kwamanye amazwe, ikakhulu ezizwekazi le-Afrika zisiyagqilazwa zisetshenziswa yizinothi leziphatha amandla zikahulumende kungela nhlawulo. U-Alcon leqembu labantu abakhokhelayo batholakale bephatheka kuzehlakalo eziningi-ningi zokwephulwa kwelungelo lezibotshwa ezivalelwe ejele lakhe, lokuhlukunyezwa kwazo okugoqela ukudlwengulwa kwezibotshwa zesifazana, ukutshaywa, ukuncitshwa ukudla lokuphathwa luklubhu ngendlela ezehlukeneyo. Ngokubona izijeziso ezafakelwa lundoda ngabenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations, ugatsha lwemelika olubona ngezemali olwe-Department of Treasury soluthatha leli nyathelo ngenjongo yokuvisa izehlakalo zobubi ezenziwa ngabantu abatholakala bedala amacala okuhlukumeza abanye lokwephula ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe eziyabe zibalekela ukuhlukunyezwa emazweni azo omdabu zisedlula kwele-Libya kumbe zizama ukuhlala kulelo zwe, zizama ukuyadinga impilo engcono kwamanye amazwe. Kutsho umqondisi wehofisi elawula impahla yabakwamanye amazwe, u-Director of the Office of Foreign Assets Control, OFAC, Andrea Gaki. Sizaqhubeka sisebenzelana lamanye amazwe omhlaba ukubumba indlela lemigoqo elakho ukuncedisa ukujezisa labo abahlukumeza abanye abantu lokwephula ilungelo loluntu emizameni yokuvikela labo abephulelwa ilungelo labo. Kungalesi sizathu u-Alcon esebanjelwe impahla yakhe yonke lomnotho wakhe wonke eseMelika ukuze engenelisi ukuyifinyelela. Kuthi izizalwane zaseMelika ezingasetshenziswa nguye ukuthi afinyelele leyo mpahla kuzamele zimangalelwe ukuze lazo zibotshwe ehofisini yakhe eye-OFAC. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken, uthi sizaqhubeka sibambisana lamanye amazwe omhlaba njalo sisebenzisa wonke okusemandleni ethu ukusekela lokuvikela labo abahlukunyeziweyo ngokuveza mgceke labo abenza imisebenzi yocuku yokuhlukumeza lokwephula ilungelo labanye abantu. Siyamkhuthaza uhulumende weLibya ukuthi akubone kufanele laye ukuthi akhangelisise udaba luka-Alcon labanye bakhe asebenza labo ukuhlukumeza lokwephula ilungelo loluntu ukuze bonke bajeziswe.
Lo ngumbono kahulumende wakwelemelika.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakethiwani sihlobo, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 uthwalise nzima abukholo lwesiKristu kusukela nyakenye. Soluqalile uhlelo lokuhlaba abantwana kobulawayo abaleminyaka esuka ku-10 lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende wawo le-South Africa uthi usephikisa udaba oluphanyoke emthethwendaba ngabadabuka eZimbabwe abafuna ukuphiwa ubuzwe obugcweleyo kulelo lizwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisa ngo-Gibbs Dube ngesithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ebuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nawo muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.